what you need to call the name of the Lord. Pakadisa Isilako, Pakadisa Isilako, Tandasa Ujewaka. You cannot be silent when others are praying.
Vemakereke ari pasi pesangano reZimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches vaungana munhandare yeNational Sports Stadium nhasi vachinamatira nyika kuti matambudziko ose ayakatarisana nawo apere. Vachitaura pachiitiko ichi, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira kuti mapato ose ezvematongerwo enyika abatane kuitira kuti agadzirise matambudziko ari kunetsa munyika.
Chingatikonesa kuti tibatane chii tiri vanhu vomuno muZimbabwe. Apo matipavo dzidziso yokuti koisuvo vematongero venyika vomuno tichishanda tiri muno tinokonewa neiko kuti batane tisatsvaga kuraibwa novokuzhe.
Reverend Andrew Taunashe, vesvondo yeFamily of God, vatsinhirawo zvataurwa navamunangagwa.
Tizivewo kuti nyangwe tine zvinonetsawo munyika yedu, hatizisinyika yoga inonetseka. Tinotova nezvizhinji zvatofanira kuonga kuti takakomborerwa naMwari. In fact, ngatimboderere Jehovha kuti Zimbabwe inyika yemukaka nouchi. Ngatimuomberere Jehovha pamusoro paizvozvo. Tisaita zvokurapa tichingoreverana kune dzimwe nyika dzinotova nenhamo dzadzowo dzadziri kukonewa. Isu pachedu tofanira kuti tiungane, titarisane pamwe chete, nyangwe tine zvakasiyana, titaudzane sezvatotungamirwa naPurezidendi, tigone kuenda mberi nokubudirisa nyika yedu.
Reverend Abel Sande, vechechi Ambassadors for Christ Ministries International, vati chakakosha ndechekuti vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika varegererane zvavakatadzirana kana vachida kuti nyika iende mberi.
Saka pano ndataura mashoko ndakatarisana nevatungamiri vese muromo waMwari kuregererana. Kuregererana ndechinhu chikuru. Mukasaregererana hamuna kwamunoenda.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vaLuke Tamborinyoka, vanoti havana kukokwa kumusangano uyu.
Kuwanikwa kwadhiabhorosi pachechi hazvido kuti amuvhangeri. Saka kuenda kwavamunangagwa pamusangano wedzisvondo hazvirevi kuti vamuvhangeri uye vaakunzwisisa nekukoshesa chido chamwari nechekuti vana veZimbabwe vabatane. Asi iri nyaya yekushayika kwavachamisa mazira andinoita ini, ini handina kumbonzwa nezvekukokwa kwavo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumamwe mapato ezvematongerwo enyika kana akakokwawo kumusangano uyu. Vamunangagwa vakurudzirawo vari mudzisvondo pamwe neveruzhinji kuti varime zvakasimba kuitira kuti nyika ive nemaguta, vachiti nyika ingararame nekupema chikafu nguva dzose. Vamwe vatungamiri vedzisvondo vanga vari pamusangano uyu vanga vachisanganisira vaEmmanuel Makandiwa navaNehemiah Mutendi nevamwe. Munamato uyu waitwa pasi pedingindiro rinoti joining hands, minds, hearts and voices together in Christ to serve, build and strengthen our nation.
When others are praying, aumene utule avanye vechandaza usanyarara vamachibana mwari.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.